Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 kugumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vane mapepa ndo vava kushungurudziwa kutodarika even vasina mapepa vacho. Saka paide pasina kumbomisiwa mapepa awa nokuti vanhu vamwe vaitongova pamaasylum vakai uisai maasylum enyu tokupai Zimbabwe exemption permit nokuti maasylum ainetsa.
Dare re Supreme Court muPretoria nhasi richaenderera mberi richinzwa pamusoro pemagwaro ezvisvarwa zveZimbabwe zveZimbabwe exemption permits.
Zhinji runogona kunge ruine pfungwa kana chivimbo chekuti zvinenge zvavanenge mavhotero avanenge vaita vanenge vavhota zvisina ruzivo rwevejekerere. Asi tinoona zvakare kuti kune vamwe vanombonzi tipei maserial number emaballots enyu, torai mifananidzo yemaballots enyu, kurova kuti ivavo ndo vanhu vari kutaurwa vari pa47%.
Sangano reAfrobarometer rinoti vazhinji muZimbabwe vanoti vakasununguka kuvhotera munhu wavanoda uye vhoti yavo yava kuvhotera isingazikanwi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rePretoria High Court nhasi richaenderera mberi nekunzwa nyaya yemapepa ezvizvarwa zveZimbabwe yemaZimbabwe exemption permits. Nyaya iyi inobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro ekugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo asi achapera muna chikumi. Nyaya iyi ichapera kunzwikwa mangwana chishanu. Tabata mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, kuti vatiudze zvizhinji.
Sezvinoziva vateereri, nyaya iyi yakauyiswa kumatare nezvipoka zvakasiyana-siyana zvinogwira kodzero dzavanhu. Imwe yacho iHelen Suzman Foundation, imwe ino iAfrican Amit, imwe ino iZimbabwe Federation, Exemption Federation, dzakangosiyana-siyana. Asi pane zvimwe zvikwatawo zvakapindira futi vana Consortium for Refugee Affairs navana Truck Drivers, Allied Truck Drivers of South Africa, vano ATDF. Saka vanhu vakasiyana-siyana kana kuti zvikwata zvakasiyana-siyana zviri kukwira kodzero dzevanhu vari paZimbabwe exemption permit.
Ko iyo South Africa yakambomisireiko magwaro evanhu vari paZimbabwe exemption permits?
Chatinowanzotaura ndechokuti zvinhu zvakaitwa zvisina kufungwa zvakanyatsodzama, kana kuti pakaitwa zvinhu zvisina musoro nokuti vanhu vane mapepa ndo vava kushungurudziwa kutodarika even vasina mapepa vacho. Saka paide pasina kumbomisiwa mapepa awa nokuti vanhu vamwe vaitongova pamaasylum vakai uisai maasylum enyu tokupai Zimbabwe exemption permit nokuti maasylum ainetsa. Anogara achirinyuwa kana kuti every 3 months, every 6 months vanhu vachiva uye korinyuwa maasylum. Saka paiva nezvinhu zvakawanda zvava zvakagozha pamaasylum. Ukaendawo kune mamwe mapepa zvaingova zvimwe chetezvo, ndosaka vanhu vakaoti regai tiinde kuZimbabwe exemption permit, nguva iyo yaichiri DZP muna 2010. Saka vachimisa magwaro ava minista vakati tiri kumisa nokuti zviri kudhurira hurumende yeSouth Africa zvikuru Department of Home Affairs. Handizivi kuti zvinodhura pakudini nokuti vanhu ndo vanozvibhadharira mapepa kana achiri nyoyo. Tu vakati mava nedambudziko remabasa muSouth Africa.
Chikonzero chavanopa chekuti muSouth Africa mava nedambudziko remabasa. Hachisi chokwadi here vashumba?
Kana taka zvitarira hazvina kana zvazvinoreva nokuti vanhu vashoma shoma vatiri kutarira about 180,000 saka hazvina zvazvinochinja plus vanhu vagara vachingotova musystem kubva even 2010 kana kuti before 2010 saka zvakare hazvina kana zvazvinoreva hazvina shumo kana minister vachidaro saka ukaoenda manje kune ino irationality test.
Rationality test ya munotaura ndeyei vashumba?
Rationality test ndiyo ngotaura kuti zvinhu zviri kuitwa zvine shumo here izvi? Zviri neshumo here? One, in terms of section 33 of constitution. Koita two, promotion of access to justice act. Saka tichizvitarira zvinhu zvazvina kana shumo nokuti ukatarira zvese izvo kuti mabasa vanhu vagara vachingozvishandira vamwe vari pamabhizimisi vamwe vari kustudy. Ukati cost yacho iri kuina minister zvinodhura kurinyuwa mapepa hazvinazve kana nemupunduro wese nokuti ukazvitarira pakupedzisira zvevanhu ndovanozvibhadharira mari dzokurinyuwa mapepa saka zvinhu zvese izvi zvinongoradza kuti zvine chokuita nezvematongerwo enyika nokungoti havachadi vanhu vanobva kunze kwenyika.
Vashumba, nyaya iyi ichapera kunzwi kwamangwana chishanu, chii chamunotarisira?
Chatinongotarisira ndechokuti hapaitiwi decision ipapo ipapo. Vatongi vachambogara vodzeya zvakataugwa nevanhu vakasiyana siyana kana kuti nemapoka akasiyana siyana ari kukoti ikoko then vozodzoka vachitipa decision. Asi chikuru ndochongoti chatinogaro taura tahwanokunesewa navanhu saka tinohwina here hatihwine here kana kuti chikuru ndochokungoti vanhu vachakamirira danho richatogwa necourt kana kuti nedare dei vakwanisa vaapply kuti at least vave covered kuti kana vachinge vava namapepa avaisa vakamirira vane receipt sezvaangotaurwa nehome affairs vanhu vanotendekwa kuti havachavhiringidziwi mumabasa nekumabhengi vachivharigwa maaccounts sezvatiri kutoona zviri kuitika uko zvino.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva kuitwa neAfrobarometer inoratidza kuti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe vanoita zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kana kuti 72% vanoti vakasununguka kuvhotera munhu wavanoda munguva dzesarudzo ukuwo zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 76% vachiti vane chiimbo nekusazivikanwa kwevhoti yavo yekuti vavhotera ani. Asi ongororo iyi yakaburitsawo kuti zvikamu makumi mashanu nezvitatu kana kuti 53% hazvina chivimbo neZimbabwe Electoral Commission iyo inotungamira sarudzo munyika. Izvi zvinonzi zvakabva mukusavimbika kunonzi kwakaitwa ZEC mushure mesarudzo dza2018 idzo dzakaita mutauro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tinogona kubvumirana nekuti ruzhinji runogona kunge ruine pfungwa kana chivimbo chekuti zvinenge zvavanenge mavhotero avanenge vaita vanenge vavhota zvisina ruzivo rwevejekerere. Asi tinoona zvekare kuti kune vamwe vanombonzi tipei maserial number emabalots enyu, torai mifananidzo emabalots enyu, kureva kuti ivavo ndoo vanhu vari kutaurwa vari pa47% kana kuti vari pachikamu icho chiri kunzi havagone kunge vachiona kuti mavhotero avanenge vaita anenge akachengetedzeka.
Saka chinhu chinenge chakakosha here ichiva Bobos Bunu?
Chinhu chinenge chakakosha nekuti kana tichitarisa section 155 yemutemo wenyika inototaura kuti an election must be conducted through a secret ballot, kuroti sarudzo inofanira kuitwa vanhu vasina kutya kuti pandavhotera panogona kunge paine aona kana kuti aziva kuti ndavhotera ani. Saka chivimbo ichocho chinofanira kuramba chiripo, chinofanira kutokwira kuenda pa100%, kuroti munhu wese anofanira kubhiliva kuti kana achinge apedza kuvhota, vhoti yake ndiyega anenge achiziva munhu waavhotera,
nevanhu zoverenga vanofanira kunge vachizokwanisa kuverenga semavhotero anenge aita vanhu.
Tiri kuonawo kuti kune vanhu veZimbabwe vakataurwa navo vari kukurudzira vanenge vakundwa musarudzo kuti vatambire zvinenge zvabuda musarudzo. Zvinhu zviri nyore here izvi kuti zvinge zvichitambirika kune vanenge vapinda musarudzo?
Kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kuri nyore kana pachitariswa kuti zvisungo zvinosungirwa pamitemo yesarudzo zvatevedzerwa nemazvo kusvika kumagumo kwesarudzo idzodzo dzichizenge dzichipera. Kureva kuti dzimwe nedzenguva tikaona sarudzo dzisingatambirwe mafambisirwo adzaitwa, zvinogona kureva kuti zvine zenge zvabuda atingati maresults anogona kuita dambudziko kuti agona anga achitambirwa. Saka nokuda kwaizvozvo vanhu vanofanira kutanga vatarisa kuti sarudzo dzafamba sei. Ndofunga tikatarisa nyika dzakasiyana siyana dzinoita sarudzo, vanemaprocess avanoita kuti kana paine vane zvinyunyuto zvinogona kutenderwa nemakots kusanganisira nyika yedu yeZimbabwe. Kune makots anozopa majudgments. Saka kana muchizenge maona kuti zvakakodzera kuti muende kumatare dzimhosva kuti nyaya dzenyu dzigadziriswe, munenge makufanira kuti zvine zenge zvabuda kumatare ikoko muchizonozvitambira, kunze kwokuti kana muine kumwe kwamunogona kuenda zvekare kunova kunge kuri kumatare epamusoro. Asi kana tikatarisa nyika yedu ino yeZimbabwe, kureva kuti munenge matopedza kana muchinge mapedzera nyaya yenyu kumatare epamusorosoro anotonga nyaya dzesarudzo.
Avo vange vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosbunu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano weVision 2030 Movement Conference wakaitirwa paZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wakarongwa nesangano reVision 2030 Movement. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mumwe woyo chidiki webato riri kutonga reZANU-PF vaAshford Gururiro kuti tinzwe maonero avo.
Nokuti tisu vechidiki vacho vari kuzama kugadzirirwa ramangwana rakanaka naivo Comrade Edwin Mnangagwa. Tinoona vachinoparura iyo Vision 2030 inova muono weramangwana rakajeka revechidiki. Kureva kuti vaMnangagwa urongwa hwavo vari kuti aiwa generation yevamadhara evanhu vakuru nemadzisekuru nemadzimbuya edu kana yavo yava kuenda taakuda kusiyira mukana kune vechidiki. Savari kuti vechidiki ngavanowanikwa vachipinda muzvigaro kana maany position angaona nezveikonomi, nokuti mayuti ndoakudzidza kuita future. Tazvai mutoona kuti even pakunovhota kwataita muna 2023 mayuti ndo achadhisaidha ramangwana ravo. Saka programu yakarwa navaMnangagwa nhasi yakanaka zvisingaiti. Esharia vanyatsokutaura nhau dzokufaita madrugs, because madrugs ndo ari kuuraya ramangwana remayuti. Ukatarisa mayuti mazhinji ari kuita zvokudhakwa, ari kupedzisira afa zvisina tsarukano, vari kuita mainjuries, vari kuita zvinhu zvakawanda nenyaya yemadrugs.
Kune vari kuti vechidiki ava vari kutikuvadza mumaraini umu, ndo vari kuya nemhirizhonga tanzwa nekurohwa. Muri kutiwo chiine vanhu ava?
Inini ndakazvimiririra, ndinototi pasi nemhirizhonga. Chero vaMnangagwa president venyika vari kutaura kuti pasi nemhirizhonga. Zvinozoita kuti vanhu vaite mhirizhonga hunge kana mutungamiri anotungamirira mayuti ane mhirizhonga. Kana kuri kwedu kuZANU-PF, kana mutungamiri wenyika kana kuti mutungamiri webato reZANU-PF vaMnangagwa achiti pasi nemhirizhonga, hatina mayuti emusangano atinoona achiita mhirizhonga. Nokuti mayuti emusangano kwedu anotungamirirwa negwara remusangano, rinova iro rinoti peace, unit and development. Saka kuZANU-PF hakuna mhirizhonga.
Mumwe wevechidiki yobato reZANU-PF vaAshford Gururiro vari parunhare kuHarare naEvans Zininga. Evans abatawo mumwe wevechidiki webato rinopikisa reCCC vatakudzwa angadziore kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero edu ndekuti vaMnangagwa nebato ravo reZANU-PF vaane makore anosvika makumi mana nemaviri varipo paurongwa hwekupromisa kana urongwa hwekuti vechidiki vanenge vakatarisira kuti vechidiki remangwana ravo rinenge rakanaka. Vakati mabasa achauya, zvevanhu vanotora zvinodhaka zvichapera, hurovha zvichapera, zvekuti vana vevechidiki vakange varipo vakarova nenzara zvichapera, asi hazvina kupera. Saka zvekuti vanhu vanoungana votaura mashoko hazvisiri zvinopedza nzara. Mashoko angori mashoko asi dumbu rinenge rine charinoda. Saka chisi vechidiki nokuti hapana munhu anoramidza kuungana asi tiri kudai kuungana iko kukaita kuti kuchapawo vechidiki ramangwana rakajeka.
Vandataura navo vari kuBulawayo kuvanditi hanzi kwanga kwakazara vanhu vechidiki vakawanda chaizvo. Vanenge vachiita zvekuti vanomanikidzwa here vanhu ava? Zvinofamba seiko?
Zvinhu zvinozivikanwa kuti upfumi hwenyika hwakange hwavondomuka hwabiwa nemagombiro nembavha dzinenge vana munangapo. Saka kuungana kwevechidiki kunenge kuchikonzerwa nechinangwa chekuti vane tarisiro rekuti vakange varipo vanopiwawo chekudya chemusuwoyo. Kuungana kwevechidiki haisi nyaya yekuti vari kugadzira ramangwana, inyaya yekuti vari kugadzirira nhasi. Nhasi nderekuti vobikei vodyei votarisana nei nekuti munozviziva ikonomi yedu iripo ndeyekuti chavatobata pamaoko vakuisa pamushurungu yavanoti hand to mouth. Saka haisi nyaya yekuunganidza vanhu nenyaya yechinangwa chezvaunazvo zvamangwana, inyaya yekuunganidza vanhu inyaya yekuti zvanhasi vanomboita sei. Ivo vanovarayirwa kavana munanga vofunga kuti vaunganidza vanhu nenyaya yekuti vagona kutaura kana kuti vagona kuronga. Vechidiki vari kutambura vane nzara, vechidiki varimo vari kushaya chekudya, vari kushaya kuti voita sei, hapana mari dzekuti vaende kuzvikoro. Savakanzi handei vanoenda asi havana kupusa kavanotoona kuti tiri kudya hedu mari dzenyika idzi nekuti hamari dzeupfumi kai mari dzedu. Vapedza kudzidya idzi vachaziva kuti ramangwana ravo vanovhotera vachamira.
Zviri kunzi vechidiki ndimi muri kuita mhirizhonga imi munyaya dzesarudzo dziri kuuya idzi, muri kutiwo kudii nazvo izvi?
Hongu handingarambi kuti vechidiki varipo pakati pevanoita mhirizhonga asi ndiri kuti pane vanovashandisa vatingati ivo pachirungu maagent. Ndo vanhu vanoona vechidiki vane simba rinokodzera kurova vamwe risingakodzeri kunge ririmo mune zvematongerwo enyu. Ndinenge ndichiti vechidiki musashandiswa asi ingai muripo pane avo vanenge vachironga ramangwana ravo, vachironga ranhasi wira kuti ayo akangoya yatiri inei yaya kuti ende mberi haisiri nguva yekushandiswa neumwe kuti ukapiwa dhora. Ndinoziva kuti kune nzara yakakonzerwa nezanupiye asi isusu vechidiki vanotungamirwa neboka ravachamisa tee tiripo chiti aiwaka kana mashandiswa mamuripo chiregai kushandiswa zvekare.
Uyo anga ari mumwe wevechidiki vebato rinopikisa reCCC vatakudzwa anga dzihore vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti dare reparamende raudza bazi redzidzo yeprimary nesekondary kuti ritsanangure mashandisiro arakaita mari yarakapiwa pasi pechirongwa chemari yespecial drawing rights kana kuti SDR chemari yakabva kuInternational Monetary Fund. Sachigaro veParliamentary Education Committee vatorerai mwoyo vakazivisa paramende nezvenyaya iyi mushure mekunge bazi rezvedzidzo ratadza kutsanangura mashandisiro akaitwa mari iyi. Ukuwo newzimbabwe.com inoti paramende yakazivisa kuti vana vechikoro kumaruwa vanomanikidzwa kufamba makiromita 15 kuenda kunonyora bvunzo kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuti ichaona kuti vana vose vanowana dzidzo padyo navo. Sangano reWorld Bank rinoti Zimbabwe ichiri kure mukurwisana kwayo kudzikisa uwandu hwevanhu vane nhamo nedambudziko rezvekudya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masvera seiko Studio 7 hamukomana uyo unotaura chokwadi wekuBotswana wekuti vanhu vanongotaura pamamedhiya vari kune dzimwe nyika kundovhota havaendi. Gore richipera kuti vaende kundovhota izvizvi hakuna unoenda. Saka vanoda kuti nyika igadziriswe nani. Nyika inogadziriswa nemwi vanhu kana maenda kundovhota. Zvino kundovhota vanhu vanongoshambatata kupera pamamidhiya, but kundovhota kwacho havaendi vanhu.
Ndaidawo kumbotaurawo kunyaya yamore blessing kuti dai vamunangagwa sapresident venyika dawasunungura vajobhosikara kuti vanoradzika more blessing nokuti more blessing maybe ane 15 or 16 days munhu asati awigwa nanhasi. Tada kuti dai angoradzikwa ukamuvi wake uchizorora tachingo kumbira wa president yuwa mnanga kwa kutuwa pindire achikala wachingo budiswa mjiri kuti mwanasikana yaka shaika uyu more blessing aladzi kwa shakanaka
ndawasu nge mnangawa wazio wani mhoza wakati kwa studio 7 ndawasu nge mnangawa mapresident Zimbabwe atia ziyo mtema mtema yao ndiye kudzimiri ndukwae wazikone wakusunga mnangawa mnangawa wane mhoza ndiye mnakiri ya magodi ndiye mnakiri ya zuzezu kuda zichena nasuno mwana wa mnangawa nasuno wane maru darika masoja darika mapresident mapresident uwe Zimbabwe aliku nuhonga sose ni muromu ni masoja aliku nuhonga sose ni muromu ni mauto ose jatipi nze mkomana mkomana nda pinde mkomana nda pinde mkomana nda pinde mpari ya mende mkomana nda pinde chukumwe chete Nelson Chamisa ndapindi tibida sanchandu ku Zimbabwe taneta basari kubiwa nembava izi mbava dzevanhu ndozi kungopinda dzingoluta dzichienda.
Okay, ndinoitwa David Ngwenya ndinogara kusi apoa binga enzvimbo inonzi tenofu mujere ndo kunoita dambudziko remapurisa mapurisa vari kutora mari dzevanhu nosvika pa tenofu tenofu karoi uchienda kukaroi kwacho but uchienda nekuchitekete saka pane mapurisa anogara ipapo futi vachitako vachitora mari dzevanhu mota haibudi zvokumhanya nekuti vaiuda mari nepatogete kubva pagweru uchinanga mukwekwe mapurisa vanoita roadblock futi vachida mari saka mari dzacho dzawandisa vo zvavanotaura pamota saka mota dzemuchikachika dziri kubatiwa zvisingabudi zvokumhanya.
Aiwa ini handine hanga akawanda ndinongodawo kubvunza kuti kova monzvora vari kutoriniko mabuy elections vari kutariniko aiwa tinongoti zvedu ngaapinde mukomana shanduko muZimbabwe.
Makadiko mukomatani unokawande pastudio 7 apo sirisei basa amberi neshanduko ngativhotere shanduko takuwana nenhamo kuno kuZimbabwe ZANU-PF ngaibve mbavha dzevanhu idzo chatin zimbiti mondarueni kande ya
guys ini handidi kunyepa zvangu nyaya kuramba takangoita zvindomundomo handidi kunyeperai musaramba mikupurwa musagangekitwa kumana ika basa rekufira musoki mukiri mubhutsu ngesokisi imwachina haibuda kumana simudzaiwo musoro wakumana imi muri diaspora ka pombachonawo ndimofanira kumboitawo dzimwe plani dzimwe means nekuti zvimwe zvainamozva ka inini ndiri paground ka zvoona kungoita zviri kunge zviri nyore but hazvisi nyore vakomana hazvisi nyore because kubirwa mungoramba muchingobirwa ndida kukuudza chinhu wani umwe munhu aritotamba mutamba rake ide izvezvi iwe uri kutotambura izvi urudyasadza nekamuru kasunyirira izvezvi uri kutotambudzikawo zvako right apo ngoda kutarisa kuti uri kushanda tarira mashandiro auri kuita pambaina uri kungobirwa kwauri kuenda hapana saka hatina zvatiri kuita hatina kana zvatiri kuenda hakuna kana kwatiri kuenda zviri kutorwadze zvinotibhohwa izvi.
Ndinotenda baba wange ndoda kuti nditini pamusoro penyaya yekubiwa kwemari izvi negold zviri kubudiswa munyika zvisiri pamutemo. Vana vezimbabwe taida kuti muzive chinhu ichi kuti nyika ino yezimbabwe inoiyi iri pasi perussia iri pasi paivana dubai vava iri pasi pechina saka zvimwe zvese tingatauri tigodidi mari dzedu dzese dzakatanga kufira pakanzi look east policy ya ipo paya ndo pakatanga kufira nyaya dzedu saka chero tikataura tikadii vanhu vari kudya muno machina nemarussians ndivanhu ivava vari kunana middle east koko ndivanhu vari kudya upfumi hwenyika inoyi saka inini kana ndakatarisa ndiri kuona kuti hatifi takapabuda unless tazvisunungura kubva kuutongi ihwohwo hwenyika dzandataura idzodzidzi muchati vanhu vese vati kuti vane zvavo hapana zvavari kuitwa pana kana zvavanomboitwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda muzuva rechipiri vachishanyira nyika yeIreland inova nyika yemaziteteguru avo. Nezuro vaBiden vakata hurukuro nemukuru wehurumende yeBritain vaRishi Sunak muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika Muzvina fundo gadziro kwekwerere vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vakurudzire nyaya yeurunyararo uye shuwiro yayo ndeyekuti Zimbabwe iwanewo mukana wekuti vanhu vagarisane pasina kushungurudzana.
Tinonzwa kufara zvikuru kunzwa kuti mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden vakashanyira nyika yeNorthern Ireland kunopemberera chirangaridzo chechibvumirano chakaitwa cherunyararo chePeace Agreement, Good Friday Peace Agreement. Saka chinhu chinofadza zvikuru kungofarira runyararo. Uye nguva ye Good Friday kana yeEaster inguva vanhu vazhinji yavanowana rumutsidziro pachitendero uye nomukugara kwavo. Saka tinoona kuti even isusu sevagari vomuZimbabwe tinotonzwawo kufara kuona kuti kune vanhu vanosumuka kunyika dzavo kunokurudzira kana kunopemberera runyararo chatinoti peace.
Munoona nyika yeZimbabwe ichidzidza chii pakushanya kuri kuita vaJoe Biden kunyika yeIreland panyaya yekukosha kwerunyararo munyika?
MuZimbabwe munotodawo kugadzikana kwamarudzi, kugadzikana kwevanhu vese vomuZimbabwe, pasina vanombunyikidza vamwe, pasina vanoponda vamwe. Saka tinotonzwa kuti zvinogona kuti vanhu vaitira nezvibvumirano zvorunyararo. Saka tingatochidawo chibvumirano chorunyararo muZimbabwe tisazowana vanorohwa nokuti vanofamba nebato rinopikisa ramatongerwo enyika kana kuti iro riri kutonga, vanhu vachingovengana zvisina kwazvinotiendesa. Saka tinozvikudza, tinongotiwo dai zvazosvikawo nokwedu kuti kuitwewo peace agreement iwaya.
Zvakakosha sei kuti vaBiden, zvakakosha sei kuti vaJoe Biden vawanikwe ivo vachiendawo kunoona kunzvimbo yakabva madziteteguru avo?
VaBiden dzinde ravo riri kuIreland ikoko, ndokwakabva rudzi rwavo ruchizotama kuzogara kuno kuAmerica. Saka vatosangana nehama dzavo, ndokuna madziteteguru avo ikoko vasangana nehama dzavo mukukurukura nenyaya dzerunyararo. Tinoona zvakare vaBiden vasangana nomukuru wehurumende yokuBritain nhasi. Saka tinotarisira kuti vataurawo zvakare nenyaya dzezverunyararo idzodzidzi. Saka nokutsigirawo hama dzavo. Saka tinozvitenda nokuzvikudza.
Avo vange vari muzvinafundo gadziro kwekwerere vari parunhare kuFlorida naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7. Aiwa, Kisimisi ichiri kure hama dzangu, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court muPretoria nhasi richaenderera mberi richinzwa pamusoro pemagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe zveZimbabwe Exemption Permits. Sangano reAfrobarometer rinoti vazhinji muZimbabwe vanoti vakasununguka kuvhotera munhu wavanoda uye vhoti yavo yevavavhotera isingazikanwi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai zvidzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.